Mabhanga mazhinji munyika nhasi atanga kupa veruzhinji mari yekusouth africa anove marands pamwe nemayuan ekuchina, asi izvo hazvina kupedza dambudziko rekushayikwa kwemari. Mumwe wevanhu vanga vari mumutsetse yekutsvaga mari mumabhanga ndivasimon mugwagwa, avo vanoti vaswera vari mumutsetse pabhanga vachitsvaga kuti vatore mari. Vamugwagwa vati mari yemhando yemarands nemayuan yakaziviswa nebhanga guru renyika rereserve bank of zimbabwe kana kuti rbz kuti ichatanga kuwanikwa mumabhanga nhasi yaswera isiri kuwanikwa pamichina inoburitsa mari kana kuti maatm.
Zvinhu zvacho hazvina kana odha kana kumborongeka, bhikozi tabvira kuseni takamira pano kubva kuma9 chaiko up to now tirikungonzi maranzi acho hamuna, kana iyoyo yuani achiritaurwa iri kunzi hapana. Saka kubva nguva iyoyo nanhasi tichiri takangomira panapa.
Izvi zvatsinhirwa namaitekilas nyowera, avo vatiwo vaswera vakagarira guyo sembwa vari pamutsetse pabhanga mudhorobha. Amaizi nyowera vati vashaya mari pamadziro ebhanga paautomated teller machine kana kuti atm, vakapinda mukati mebhanga asi havatachavawana. Vaenderera mberi vachiti mari yemhando yemapounds ekubritain, mapula ekubotswana nedzimwe nyika imari inozovanetsa kushandisa kana vachinge vaipiwa kubhanga sezviri kutaurwa nerbz.
Even wakatipa mapula nemapounds acho haashande munomu because mashops akawanda, vanhu vanomaramba and kubhengi kwacho hakutorina mapula nemapounds acho.
Mumwe mugari wemuHarare vagarikai murendo, avo vakwanisa kuwana maranzi nemayuani kubhanga kwavo, vati vezvitoro vazhinji vari kuramba maranzi nemayuani aya zvavanoti zvabva zvaita kuti vasazive kuti vodii.
Muzvitoro vari kuramba kuti tishandise mayuani, uyezve ukaenda kumabanks, mabanks asati atanga kupa vanhu mayuana acho.
Vashandi vemumabhanga vatataura navo, avo vasina kuda kutaura pamhepo, vati vatadza kupa vanhu maranzi nemayuani aya sezvo anga ari mashoma. Vamwe vashandi vemamwe mabhanga vatiwo chimwe changa chivanetsa ndechekuti vanga vasiri kuziva kuti mari idzi vanodzichinja sei sezvo vanga vasina kupiwa uremu hwemaranzi nemayuani aya. Uye vatiwo mari yavawana nhasi kubva kurbz yanga iri shoma zvokuti yanga isingakwane kupa vanhu vese vanga vachida kutora mari yavo kumabhanga kunyange dai wawana maexchange rates acho paine nguva. Vashandi vemabhanga ava vati vakapiwa mutemo nevakuru vavo wekuti vape veruzhinji mari isingadarike madhora mazana matatu pamunhu musi umwe chete sezvo dambudziko rokushayikwa kwemari risati ragadziriswa. Gavhuna werbz vajohn mangunjwa vakazivisa kuti veruzhinji vachakwanisa kutora maranzi nemayuani mabhanga nhasi, asi kutenderera kwaita studio 7 mabhanga akawanda muHarare kwaburitsa pachena kuti mari iyi yanga isiri kuwanikwa nyore mumabhanga. Vamangunjwa vati tizovabata panharembozha yavo asi hatina kuzokwanisa kutaura navo pataenda pamhepo. Zvichakadaro vamangunjwa vakaudza bepanhau resunday mail kuti mabhanga anofanira kuwanisa veruzhinji mari dzekune dzimwe nyika dzakawanda senzira yekuedza kupedza dambudziko rekushayikwa kuri kuitwa mari mumabhanga mazhinji munyika yose. Dambudziko rekushayikwa kwemari mumabhanga rakatanga pakaziviswa nerbz kuti hurumende yave kuzounza mari yepepa iri kudaidzwa kuti mabond notes ayo ari kurambwa neveruzhinji vachiti hurumende iri kuda kudzosa mari yemuzimbabwe nerweseri. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.